Vana chiremba vanotwara kushishikana zvakanyanya nekushaya hanya kuhurumende mukugadzirisa matambudziko ari munyaya dzeutano. Mumwe chiremba, Dr. Prince Butau, vati mukushanda kwava vana zvekushandisa zvinovadzivirira zvekuti vamwe vana chiremba vari kutoshandisa makondomu semagirovhosi ekupfeka mumaoko sezvo magirovhosi asiri kuwanikwa.
Zvechigunu wangungotora kondomu wongopfeka kuti compromise kuti tine that compromise uyu uyezve zvakawanda handizivi zvasingatauri iyo specially kana kuti uda kwatinoti kuongorora vanhukadzi. Anga mune zvimwe zvipatara unototora makondomu wotoisa muzvigunu wotopfeka. Handi ndiri kutaurwa nana chiremba kuti hatikwanisi kuramba tichiita izvozvo tichiendera mberi. Uyezve munhu akauya ari achirwadziwa nedunduru reweti rakazara kuti urilize munhu iyeye weti achichema ari apa unoenda unotsvaga urine bag chibhegi chiya chekuisira weti chiya unonochitenga famasi yekunze yemutaundi pachipatara hapatorina muzvipatara hamutorina zvinhu zvakaita sezvozvo.
Mumwe chiremba Dr. Joyce Kututwa vaudze Studio 7 kuti hazvivabatsiri kuti vamanikidzwe kudzokera kubasa vasina zvekushandisa zvakakwana zvinosanganisira mishonga. Dr. Kututwa vativo vanodawo kurarama nekudera vangatarisirwi kuenda kumabasa vasina cheuviri chavanowana.
Kuti isu hazvikwanisike kuti tishande muchipatara ndisina mushonga yekupa murwere wangu. Zvakafanira kuti ndaenda kumunda ndosonongotasa munda ndisina badza. Hapana zvazvabatsira, hapana zvandiri kukuwa, hapana mari dzau dzandiri kuwana. Saka ndinoenderei kubasa kwacho. Yeti patient yandiri kuedza kubatsira handina bridge rangu nemushonga ndichanisa ruzivo rwangu kuti patient yangu ibatsirike. Hazvindibatsire. Inini ndinoenda kubasa. At the same time ndine mhuri. Handidyike mishonga inini, handidye magrovhosi. Saka ndinorarama sei nemhuri yangu ini? Ndiriwo munhu hongu, ndiri chiremba, ndina masuperpowers, ndiri munhu ndinoda kuraramawo zuva nezuva. Izvozvo ndofunga government ikatibatsirawo zvinoenda pachikero chiri nani.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita atiwo zvavari kushandisa muzvipatara hazvikurudzirwi asi kuti vanenge vachingoitirawo kubatsira varwere. Chiremba uyu atiwo sezvo zvinhu zvari kungotengeswa nemadhora ekuAmerica vanodawo kuti vabhadharwe nemadhora aya kuitira kuti vakwanise kurarama.
Zvanyika tindibaya ndibatana nevamwe mukuratidzira inyaya yeku number one kunyanya shaikwa kwezvinhu muchipatara. Muchipatara medu we write tinonyora maprescription chaiwo kuti munhu anonyora chinhu anotenga chizenge paracetamol machest drain masiringi chaiwo anozikanwa ne anyone even a medical you have to go and buy. Zvinhu zviri kunyanya kushaikwa and we have to compromise. Tinoshandisa zvinhu zvisingaiti kuti kana munhu asenga asina mari yekutenga tube yeweti yayo tinopatanidza chitube chatinacho tomisira kana muchizetel g container chetya hazi kutomboisa zvinhu. It's really bad. And then number two, yeah, kuti everywhere kwaunoenda you agree with me kuti kwese kwatinoenda vanhu vakuda mayusa. Kuti tenge even a painkiller, I need to buy a painkiller some other time, ndine mamigraine headaches. Ndakasvika ndikanzi $5.
Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Elias Muzoremba, vanoti hapana chati chanyatsobuda pahurukuro dzavo nehurumende vachiti vakangovimbiswa kuti pane mishonga yakatsvagwa asi haisati yasvika kuzvipatara. Vatiwo nyaya yemararamiro avana chiremba mushure mekukwira kwemitengo yezvinhu haisi kutaurwa nezvayo nehurumende.
Hapana zvati zvabvumiranwa but pane zvakataurwa nehurumende zvayakati iri kuita. Mishonga yakanzi pane yakanzi yaveko kuna Trump hatisati taziva kuti ndohwanda hwakaita sei. Pane mishonga ipi specifically inotilasta for how long then pane yakanzi yakatengwa yakatenda yekuindia mishonga wacho hausati wauya yastiondrowe pachimene dzisiti dzachona. Panyaya yemishonga ndikati ndo zviripo so far. Hino machiremba ari kutema kuti cost of living zvinhu zvakakwira mapurice zvo zvese almost by 3 times sese tinozviziva but mapei haana kuchinja. Saka zvinoreva kuti mararamire aakunetsa nokuda kwekuti munhu achakwanisa kuya kubasa because hazvi kubuda kubhalandisa kuti
munyori musangano raana chiremba iri Dr. Mutavisi Anele Bebe vatiwo zviri kuitwa muhurumende zvekuvatyisidzira hapana zvazvinobatsira uye hazvavhundutsi.
Iko zvino pakati nemaone salari yacho tinouya sei kubasa kwacho pakati dzingawo mabasa acho ndiani anozobetsera mapatients acho. Saka ndizvo zvatoda kukumbira kuti isteto kuti tiite matresa akadaro ava vane masimba vauye titaurisane tione kuti pano varwere vangabetserwa sei nana chiremba vacho kuti vangabetsereka sei.
Kurama mabasa kwaana chiremba kwava nemasvondo maviri. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa matambudziko avo ogadziriswa vachishanda. VaMoyo vakaudzawo makurukota ehurumende kutanga kwesvondo rino kuti vana chiremba vazhinji vari pamabasa. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi pamabasa uye vanhu vari kudzoserwa kudzimba vachinzi muzvipatara zvehurumende hamuna vana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Thank you.